tinosangana vedu netinotambudzapo neapo kuti vanhu vanenge vachibharira namaposta kunyanya vana vadiki. But ndichitarisawo ndakatarisa province yedu isusu neconstituency yangu hatisati tanyanyosangana nenyaya dzakanyanyo dzatingati dzingasiringidze maelections zvekuti habude zvakanaka. Sekutaura kwandaita, munowanawo panewo marana vana apo nepapapo, asi isusu seZANU PF tiri kuona kuti aiwa takabvira kudhara kukambena. Apa taakungotsvaira takatarisana nekuti musi wemaelections uyu tiri kungonopinda muofisi zvakanaka zvisina kushungurudzika nevamwe.
Vachitando, muri kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu?
Kana tichitarisa pamaelection osaamboitika, tingati pano mutsauko hawo uripo panyaya yokuti hatisi kuwana dambudziko rokuti vanhu vanorovana, hatisi kuona dambudziko rokuti iro vanhu vanonyanya kupesana nokuvengana zvakanyanya nokukandirana matemo nokukandirana makobvu namatete. Asi pane zvinhu zvatinofanirwa kutarisa kuti izvi dai zvazvagadziriswa zvingadero zvaita sesataurwa navachati chokuti icho nyaya yekudamburirana kwamapepa hachisati chapera, chichiri chirwere chatichinacho chakazara zvikuru. Tobvakozve tozoti pane zvinhu zvatakati tinofanirwa kuti titarise. Chokutanga ndechokuti icho ini zvatikahadza semuduru remasvingo tisingazivi haidi kuna vamwe kuti nguva ino tava kuenda kumavhotsi ndo pataona pachitanga kubuda mbeu, ndo patatanga kuona pachibuda mafetiraiza achinzi ari kupiwa. Kana tatarisa tinoona sokuti kana bato rimwe rava kupa fertilizer rava kupa mbeu, takatarisana namazuva augwana kuverengwa pazvigunwe kutenda kusarudzo, tinoti aiwaka zvinenge zvava kuratidza sokuti ivote buying.
Vachasi, bato renyu ndofunga ndo riri kutaurwa apa, ndizvo here vachitando?
Zvokwadi, ndiyo iri kupa fertilizer nguva ino.
Vachasi,
tinangotaura pane nyaya mbiri. Pane nyaya yezvekurimisa, poita nyaya yechikafu. Ndoda kutaura ndakataura nenyaya yezvekurimisa. Makore apfuura akawanda vanhu vanga vachichema nekuti mbeu nefertilizer zvanga zvichinonoka kusvika kuvanhu. Zvaizosvika mvura yanaya, munhu asingazivi kuti achawana mbeu yakakwana here. Fertilizer yaizosvika nguva yekuti haisisina basa, ichakwanisa kushandisika mumunda. Saka hurumende kwete misangano, aya maprograms ehurumende zvinhu zvinenge zvichipiwa munhu wese, kwete masapoters emusangano. Saka hurumende yakaiswa pressure nevanhu vese kwete vemusangano chete kuti please, program haisi kushanda mushe, tiri kutowesta mbeu nezvimwe zvese. Mvura inenge yaenda, hurumende inenge ichitofanirwa kuti tipembedze kuti this time around in a new dispensation vakwanisa kuti vange vachiunganidza mbeu nefotoreza nguva ichiripo.
Vachitando, manzwa kakuti aya mabasa ehurumende hanzi ase ebato.
Aiwa, ndinotenda kuti vachasi vanozviziva ende hatidi kuti tikandidzane mashoko makobvu namatete. Vanozviziva kuti panoendwa kundogovewa fertilizer, panoenda kundogovewa mbeu, aiwa tinoona vachimiramira makandidheti ezanu pf, tinoona pachiedzazve kuti vanhu vanenge vakapfeka regalia. Kana zviri zvehurumende, hurumende haina regalia.